manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 1 2021 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika zana kumusangano wakarongwa neUnited Nations uri kuitirwa kuScotland uri kutarisa nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Hurumende yobatsira kuviga nhengo dzekereke yenguo tsvuku kana kuti Jerusalem Church dzakanyura dzichiedza kutora tsvimbo yekutungamira murwizi rwemazowe kurushinga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemasere kana kuti 4678. Vanhu makumi maviri nevatatu kusanganisirawo vana vechikoro vatatu vekumashonaland west vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zana rezviuru rine makumi matatu nemaviri nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 132977. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu negumi zvine mazana mashanu nemakumi manomwe kana kuti 3,310,575. Vabayiwa nhomba iyi kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu zvine zana nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 2,595,159. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka asi vanhu zviuru zvitatu nemazana manomwe nemakumi masere nematatu kana kuti 3,783 ndivo chete vakabayiwa nhomba nezuro. Izvi zvinonzi nemukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzeutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike zvinoodza mwoyo.
Isu sesangano reCommunity Working Group on Health hatisi kufara zvamuchose nekuda kwekuvarairwa kwapinda muruzhinji rwevanhu veZimbabwe kubva zvaderedzwa maCOVID-19 restrictions kubva kulevel 4 tichienda kulevel 2. Hatisi kufara zvakanyanyisa neuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kuramba huchidzikira zuva nezuva.
Ko sei muchidaro varusike?
Tada kutarisa mwedzi iya pakange pachiwanika veruzhinji vaiuya kuzobayiwa nhomba. Izvo zvine njodzi huru yekuti nyika inogona kutadza kusvitsa iye yavanoti head immunity, sezvo nyika yeZimbabwe yanga ichiti kuti tibate head immunity iya tinofanira kunge tabaya vanhu vanosvika mamirioni gumi, kana kuti chidimbu chevanhu chinosvika 60%. Asi handione tichikwanisa kusvitsa nhamba idzodzo munguva yakanga yatarwa iyoyo. Zvinoisa veruzhinji munjodzi yekuzopindana nedambudziko rekurwisana ne-fourth wave.
Mungatsanangura here ipapo?
Tiri kutoona kuti kune dzimwe nyika vatopindana mushishi rekurwisana nemavharienti matsva e-delta, ayo akukonzera kuti nyika idzodzo dzinge dzichirwisana ne-fourth wave. Zviri kuonekwa kuti vanhu vakawanda zvikuru kunyika dzakaita sana Russia vave kubatwa nechirwere che-COVID-19. Vanhu vaakurwara neche-COVID-19 huwandu hwavo huri kuramba huchiwedzera, uye vanhu vaakurasikirwa zvekare nekuda kwechirwere che-COVID-19 vari kuwanikwawo vachiwandawo zvekare. Saka mukatarisika muno muZimbabwe, veruzhinji havachada kuuya kuzobayiwa. Zvotarisawo zvekare, veruzhinji havachatavedzera maguidelines aya ekuzvidzivirira kubva kuchirwere che-COVID-19, kungave kupfekwa kwemamaski, angave ari magungano. Iye zvine zvitakutoona zvakatanga kuridza mabhendi, vanhu vaakutozara mumahoro muya, vachinotamba kunenge kuchiridzwa kuchiitwa mafaro emabhendi ikoko. Toonawo zvekare michato yakungoitwa zuva nezuva, threat the fourth wave yeCOVID-19.
Mukuru musangano runoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaita Rusike vari parunare muHarare. Musangano weUnited Nations unoona nezvemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenhanhatu, kana kuti 26th meeting of the Conference of Parties, COP26, watanga muGlasgow, Scotland nhasi. Vatungamiri venyika zana, kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vachizeya kuti vangazadzikise sei zvimwe zvibvumirano zvakaitwa kare zvakafanana nezveParis Agreement neTokyo Protocol. Vamwe vatungamiri vari kumusangano uyu vanosanganisira vaJoe Biden vekuAmerica, vaEmmanuel Macron vekuFrance uye mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson. Musangano uyu uri kuuya apo nyanzvi muUnited Nations dzakayambira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo mamiriro ekunze ari kushanduka zvakanyanya pane zvadzanga dzichitarisira. Vachinyorawo padandemutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vari kumusangano uyu, vati vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira vaMnangagwa vaitawo musangano wavo padivi kuti vataure nezwi rimwe chete. VaMangwana vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuzadzikisa zvose zvinenge zvabvumiranwa kumusangano uyu. Kumucheto wemusangano uyu, vaMnangagwa vasanganawo nemutungamiri weEuropean Council vaCharles Michel. VaMnangagwa vanoti vari kudawo kushandisa musangano uyu kuti vakurudzire kuti zvirango zvakatemerwa ivo nevamwe vatungamiri vehurumende yavo zvibviswe. Asi zvizvarwa zveZimbabwe hazvisi kuwirirana neutungamiri hwavo. Kumucheto wemusangano uyu, kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira zvimwe zvichivatsigira, zvimwe zvichivashora. Sachigaro wechidiki muZanu PF kuUK Europe District vafarai muvhuti, vanoti vari kufara nerwendo rwavaMnangagwa.
Tiri kufara zvikuru nekuya kwaita president muno muUK. Sekuziva kwenyu, this is the first time that the head of state has visited the UK for over 27 years. Saka tiri kufara zvikuru, uyezve we know kuti it's symbolic nekuti nhau yakauya ne-new dispensation ne-second iriyo Second Republic was that we are going to engage and re-engage. This is the crystallizing effect of that policy.
Asi kune vamwe vari kuratidzirawo vachitsutsumwa nekutonga kuri kuita vamunangagwa vanosanganisira vebato reMDC Alliance, Zimbabwe Human Rights Organization nemamwe. Tabata vamwe vanga vachiratidzira muzvare Delina Muchikambizi.
Tiri pano pa STV Glasgow, tiri pano paseri takaungana nezvizvarwa zveZimbabwe tikuratidzira kuuya kwaEmerson Dambudzo Munangagwa. Tiri kuvava, tiri kupopota kuti hapana kuuya kwaari kuita kuclimate change. He's got nothing, absolutely nothing to contribute to climate change. Tiri kuda kutoti ave answerable to zvinhu zvese zvaanoita mahuman rights violations nemaatrocities ese akaita kubva kuna guku rahundi, kubva kuma mass murderers, corruption nezvese zvaanoita torture, murders, forced disappearance. Tiri kuti isusu Zimbabwean lives matter. Patiri ipapa patawanda takasangana nevamwe tiri about number yasvika kuma ndingada kuti 200. Asi kuti pane vamwe vari munzira vari kuramba vachikumbira, vachifamba vachikumbira madirections kuda kuona kuti tiri papi, tiri kuita nezvekuita sei. Saka ndipo patiri pano pa STV Glasgow master
nema
musangano weCOP26 uchapetwa musi watikofumbudzi. Nengo dzekereke yenguo tsvuku kana kuti Jerusalem Church dzakanyura dzichiedza kutora tsvimbo yekutungamira murwizi rwemazove kurushinga nemusi wemugovera dzatanga kuradzikwa nhasi zvichitevera rubatsiro rwabva kuhurumende. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvebudiriro remudunhu remasodaland west vatimoti maregere vanoti hurumende yabatsira nemabhokisi ekuviga vafi, motokari dzekutakura mitumbi nezvekudya. Vamaregere vati mapostori akapinda mudziva vanga vari gumi asi vamwe vaviri vakapukunyuka.
Pane vanhanzi 10 mapostori vanga vaenda kuseremoni remabarisho avo here kurwizi kuna Mazoe River kurushinga. Vatika kurushinga pane kumuri kuna Mazoe River. Saka in the post vanga vari 10, saka 2 ndi vasurvivor.
Mutauriri wemapurisa mudunhu remashonal and central inspector Milton Mundebe vayambira vanhu kuti vasapinde murwizi panzvimbo dzavasingaone mumadzikiro apanenge pakaita. Zvichakadaro mune imwe nyaya vamwe vagari vemuchinhoi vanoti havasi kufara nemari yemunyika inoita madhora mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 pazuva iri kunzi ibhadharwe nevanhu vanenge vachitengesa zvinhu mumigwagwa. VaDenis Nyamuswa vanoti sezvo vakakanganiswa mabhizinisi avo nekuvharwa kwenyika nguva dzakawanda nekuda kwechirwere checovid-19 dai kanzu yambomisa kukwidzwa kwemari dzemitero zvichitevera kupedzwa kwebhajeti reguta iri. Asi mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji rweunyani amai Regai Makanya vanoti vafara nebhajeti sezvo nyaya dzemvura dzapiwa mari yakawanda mubhajeti.
Chunk yaenda kuota sanitation kuti kuzvikuru sensitive, something about gender sensitive. Madzimai acho akatsudzwa kana akadhuma. Sanitation ikaita madzimai kana ari protection.
Bajeti rechinhoyi remugore ra2022 riri kusvika mamiriyoni mazana matanhatu kana kuti $600 million mari yemunyika uye nyaya dzemvura nekutakurwa kwemarara dzakapiwa madhora anosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti $300 million. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekodzero dzemhuka kuKenya varikurudzira hurumende yenyika iyi kuti imise tsika yave kuitwa nevamwe vanhu yekupfuya huku dzakamanikidzana dzisingakwanisi kufamba zvakanaka dziri mukeji yewaya. Tsika iyi yave kurambidzwa munyika dzekumawirira dzeEurope asi yave kuita mukurumbira munyika dzakawanda dzemuAfrica. Vanorwira kodzero dzemhuka vanoti tsika iyi inoratidza utsinye kumhuka sezvo dzichidawo kugara dzakafaranuka. Vanopfuya huku vanoti kudzichengeta zvakadai zvinorerusa basa ravo, asi mukuru weAfrica Network for Animal Welfare vaDennis Bahat vanoti zvinokanganisa utano hwehuku dzacho. Apo vatungamiri venyika dzepasi rino vari kuScotland kumusangano weUnited Nations wezvekushanduka kwemamiriro ekunze, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kunzi vari kuda kuratidza utungamiri hweAmerica panyaya yezvemamiriro ekunze nekutambirwa kweurongwa hwavo pakuwandudza upfumi nebato ravo remadhemocrats. VaBiden vainge vaine urongwa hwekuparura bajeti ye$3 trillion asi nekusawirana mubato ravo yave pa$1.75 trillion. Imwe mari yakabviswa yanga ichitarisirwa kuti ibatsire munyaya dzekuchenesa mweya wekufema. KuScotland, vaBiden vari kutarisirwa kukurudzira vatungamiri venyika dzepasi rino kuti vadzikise zvose zvinopa kuti mweya unofemwa nevanhu usvibe. Nyanzvi munyaya dzezvemagomarara evana dziri kukurudzira vabereki kuti vaende kunorapisa vana vavo nechimbi chimbi kana vachifungidzira kuti vane chirwere ichi. Nyanzvi idzi dzinoti kuita izvi kunopa kuti chikwanise kurapwa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yeutano hwevana vadiki muzvinafundo F4 Inam Chitsike vaudza Studio 7 kuti magomarara evana aya anorapwa pachena nokuti pane sangano rinonzi Kids Scan rinopema mari pasi rose kuti ribatsire kurapa vana ava. Muzvinafundo Chitsike vari kukurudzira vabereki kuti vaunze vana kuspecial ward A4 iri kuparirenyatwa hospital uko kunorapwa vana vadiki vane magomarara. Mumwe chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga vatsinhirawo vachiti vanhu vanopedza nguva vachimbonobvunzira chirwere ichi kunana godobori kusvika chapararira zvekusarapika.
Chirwere chekenza kanti gomarara hatidi kunyepirana, hachina cure ipasi rese most of the time. Reason yekuti chinoshaya cure inyaya yekuti vanhu vanononoka kuuya kuchipatara kuzorapa. Vanozouya chaspreada kuenda kune mama organs chazara muviri wese chinenge chisacharapika. Asi vanhu vakurumidza kuuya kuchipatara chinorapika. Vanhu vazhinji nenhau yeculture yedu, hunhu hwedu sevanhu vatema takakura tichizova kuenda kun'anga kunobvunzira kumapostori nekumaprofita nezvimwe zvakadaro daro. Zvinoita kuti titambise nguva yakawanda tichitendera tenderera tichirasa mari zhinji kune zvinhu zvisina maturo zvisina pundudzo zvisingatipe kubatsirikana mukurapwa kwedu.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachitsanangura mhando dzemagomarara anobata vana vadiki.
Gomarara ratinoti muchirungu kenza chirwere chisina zera, chinobata vakuru nevadiki. Asi kazhinji tinoona vakuru ndo vanonyanya kuwanikwa, saka vanhu vazhinji vanofunga kuti hazvibati vana vadiki. Kune magomarara anobata vana vadiki anongomirira vana vadiki. Kune atinoti maretinoblastoma anokanganisa maziso, manyuroblastoma anokanganisa maneurons. Ari very common makenza wayo ekumakidneys anowanikwa makenza anokanganisa vana, itsvo dzinoita kenza inokanganisa vana vachiri vadiki under 12. Kune maleukemia makenza emuropa anokansa vana zvakare ariko futi zvakere ma lymphomas makensa matsinga dzinofambisa toti ma lymphatic systems dzinokanganisa vana zvakare saka tinoti mukaona mwana wenyu achiita zvisinganzwisiki achiita mwandabvu yakazara muviri wese muhapwa muhuro kana mugroin kumakumbo uko suspecta inogona kunge iri kensa kana gomarara mukaona zvakare mwana achizvimba dumbu zvakanyanya stereki zvisina tsanangudzo zvinokwanisa kunge zvakonzerwa negomarara reneuroblastoma zvakare ende tinokurudzira kuti kana maona kuti mwana ari kuita any problems singadzidziswa mwana obleeda zviri easy mumabvi umu nokuda kwemablood cancers ropa renge rathin achikuti akangokwara muchana obleeda ibvu rozvimba kurumbidzai kumhanya navo kuzvipatara makensa evana mazhinji acho anokwanisa kurapika
vatiwo
uye zvakanaka kuti muno muzimbabwe gomarara revana kensa dzevana dzinorapwa mahara pachena kuparire nyato munongoenda kunonzi ndiwad a4 special kunorapwa magomarara evana kune maorganizaiti dzakawanda anobatsira anodhonita kuti mwana mudiki akanga aita kensa kana gomarara arapwe mahara pachena kune inonzi kids can inobatsira zvikurusa pakubatsira vana vanenge vaita gomarara vari vana vadiki tinokurudzira zvikuru sereki kuti vana vadiki mukangofungidzira kuti urwere hwacho hausi kunzwisisika machiremba achingoti hazvisi kuona vasi kuoni chimboendai navo kuward a4 kuspecial parire nyato vanoongororwa kuti havana gomarara rekensa here
mukuru wesangano rekids can vadaniel mackenzie vaudza studio 7 kuti sangano ravo rakatanga kushanda mugore 2009 richiita zvirongwa zvokuparadzira ruzivo uye nekuchenjedza vanhu maringe nematenda emagomarara vamackenzie vaendera mberi vachiti vakazotanga kupemha mari zvaonekwa kuti vabereki vazhinji vane vana vane chirwere ichi vanogara kumamisha uye havana mari yekurapisa vana kuti anoshanda nesangano reKids Can Sister Charity Kawadza vatsinirawo mashoko aya
saredu seKids Can Zimbabwe iyi yakatanga mugore ra2009 rakatanga riri basa rekusapota madzimai vanga vaine wana vane kenza muchipatara chikuru cheparanyatwa hospital asi takazoona kuti nekufamba kwenguva vana waiuya pasina mishonga
ongororo yakaitwa neKids Can inoti vana makumi mapfumbamu nepfumbamu 69 vakashaya gore rapera nematenda emagomarara ndakamirira studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
Vamwe vatsigiri vemutambo wenhabvu vakaramba kupinda munhandare pamitambo yemakota fainari yemakwikwi echibuku Super Cup vachichema-chema kuti mari yekupinda munhandare iyi yainge yakawandisa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vanhu vashoma-shoma ndivo vaive munhandare kuona zvikwata zvine mukurumbira kusanganisira Dynamos neFC Platinum zvinoteverwa nevanhu vakawanda. Vanonyora nezvemutambo wenhabvu vatawanda tafire nyika vanoti munhandare yeBaobab Stadium kumaruwai Mhondorogezi kwakatambirwa mutambo uyu maive musina vanhu kudarika vaitarisirwa
saka habari kwangu kusina vanhu kuti noti ningi havana kuuya vanhu kuzi vaikomplena kuti matickets achari kudhura hakuna kuuya vanhu handikanyepe hakuna kuuya vanhu ithink crowd yange itori nani pamaukend ese icrowd yeboso pakaya boso ichitamba neFC Pipem zvese dati yanga itori crowd yange iri nani but haizivo Dynamos rino scrambled bullets kwangu kusina vanhu
mukuru wezimbabwe national soccer supporters association vajoseph mutau vanoti vari kufara kuti vatsigiri venhabvu vakateerera kurudziro yavo yekuti vasaende kudzinhandare kunona mitambo kusvikira mari yepagedhe yadzikiswa kubva pamadhora makumi maviri ekuamerica $20
tinoda kungotenda vatsigiri vedu nekuteerera hapana kana akaenda ikoko onai kunyadzisa kwazvinoita kuti timu yakakura sedynamos inonoonekwa nevanhu 14 gumi nevana chokwadi here pesewo yatiurayira bhora ngaisiyane nokuoma musoro kwayakaita
zvikwata zvabudirira kuenderera mberi makundano aya eDynamos Cranbourne Bullets FC Platinum neNgezi Platinum Stars Dynamos haisati yakundwa kana mutambo mumwe chete kubvira makundano aya atanga zvichakadaro mitambo yenhabvu yekaso laga Premier Soccer League irutanga shondo rino sekutaura kweve PSL. FC Platinum ndio ine mukombe we league uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Chirongwa chedu che live talk na 8 p.m. tirutarisa zviri kuitika kumusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze kuGlasgow, Scotland. Uko mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vari kubatana nevatungamiri vedzimwe nyika kuzeya nyaya iyi. Tichataurawo nezvechirwere cheCOVID-19. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa ya noti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pa short wave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 a.m. 6175-7255 pa short wave. Sezvo nguva yedu yapera regai mbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri venyika zana kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze unokokerwa neUnited Nations uri kuitirwa kuGlasgow kuScotland. Hurumende yobatsira kuviga nhengo dzekereke yenguo tsvuku kana kuti Jerusalem Church idzo dzakanyura dzichiedza kutora tsvimbo yekutungamira murwizi rwemazowe kuRushinga. munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika December kuVOA.